Vamutombeni vakasungwa musi wesondo vachipomerwa mhosva yekutuka nekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachivapomera mhosva yekutambudza vanhu munyika. Gweta ravamutombeni vaMartin Murere vati vamutombeni vanzi vadzoke kudare musi wa13 mwedzi unouya vachibva muchitokisi.
Vari kupomedzerwa mhosva yekuti pachirongo yavanoti undermining the authority of the president kauti insulting the president vachinziwo vakandoadressa muswe mugovera muswe chishanu vanonzi vakandoadressa vanhu vanga vari pakiwi yemazuko paglow vachitaura kuti aiwa imimi nyaya inokunetsai yamuri kusafira nyaya yokuti vamunangagwa nevana vavo vari kubamari. Saka ndomashoko avanonzi vakataura ndaanonzi undermining the authority of the, anonzi insulting the president. Saka takazovuya kukoti musi wa28 tichichema-chema kuti dai vapuwa chibatiso, vapuwa bell kuti vatongwe vachibva panze. So mutongi wakati tiuye nhasi. Nhasi tauya magistrate vati waiwa vamutombeni havagoni kuti vapuwe bell nemhaka yekuti vanotiza kana vachenge vapuwa bell.
Vamureri vati vave mubishi rekuisa chikumbiro ichi kudare repamusoro kuitira kuti vamutombeni vabhadhariswe chibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Muchuchisi wedare vaMarvin Mapako vati vamutombeni vakatuka mutungamiriri wenyika pasi chishanu chapfuura apo vakaudza vanhu vaive vakamirira bhazi rezupco vapedza basa kuti vari kutambudzwa navamunangagwa pamwe nevanakomana vavo avo vari kubira nyika mari. Vamutombeni vakasungwa musi wesvondo mushure mekunozvipira kumapurisa eLaw and Order vaine gweta ravo. Zvichakadaro vemasangano akazvimirira vanoti kukura kuri kuita uwandu hwenhengo dzavo dziri kusungwa kuri kuvashungurudza uye kuri kuita kuti vashande vachitya. Mumwe muriri wekodzero dzevanhu vaBrighton Ramos vanoti kunyimwa kwaita vamutombeni mukana wekubvisa chebatiso kunovashungurudza nekuti vari kupomerwa mhosva isina maturo.
Iyi ndiyo inonzi state capture of judiciary system yatiri kuona apa, nekuti kutarisa mhosva yacho haina kana musoro, haina uremu. Totarisa zvekuti zvikonzero zviri kupuwa neestate zvekuti haana imba. Mutombeni munhu atori nepamba paanotogara. Is a director of an institution inotozikanwa. Saka dare rungoratidza kuti harina riri kupane influence iri kubva kune mapoliticians vari kuti musamusunungura, nekuti nyaya iyi haina kana musoro asi dare ramba rakabata mukomana uyu.
Nhengo yesangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vaziva naye muzorodzi vanoti havasi kufara nezviri kuitwa vemasangano akazvimiririra.
Kunyimwa chibatiso kwamutombeni kunoshungurudza zvikuru sevarwiri vekodzero dzavanhu. Tiri kuona isu tichitobata basa rekuti tichiinda kwaikoti kuti magweta edu amhanye-mhanye nebasa iroro kuti vamutombeni vawane rusununguko kwavo, nokuti tinoona sokuti hapana mhosva yavakapara.
Munyori wesangano rinomirira vemasangano akazvimirira reNational Association of Non-Governmental Organizations kana kuti NANGO mumasvingo, amai Lucia Masekisa vanoti vari kurwadziwa nezviri kuitika munyika zvekusunga vanorwira kodzero dzevanhu.
Isu sesangano reSouthern Region tiri kushushikana nekusungurudzwa kusungwa kwawedzera kuri kuitwa nenhengo dzemasangano akazvimirira uye vatori venhau pamwe chete nevanopikisa. Tinoti ikodzero dzavo kuita basa vakasununguka. Tinoitawo kuti munyika mushandike muve nerunyararo hwejekerere. Tanga tichingokumbira kuvakuru vanoona nezverunyararo kuti vaone kuti chii chiri kuita kuti vanhu vashungurudzwe, chii chiri kuita kuti vashandi vashungurudzwe. Zvose tinongozvikumbira, tinozviisa kune vanoona nezverunyararo, vanoona nezvekodzero dzevanhu, vanoona nedzekodzero dzevashandi kuti chiri kuita kuti vanhu vanyanye kushungurudzwa chii.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Mutsangwa sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.